Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu kurume 29 2019. Mutumbi yevanhu gumi nevatanhatu inofungidzirwa kuti yawanikwa kuchimanimani nembwa dzinofunidza pane mitumbi dzakabva kusouth africa. Vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuwanikwa kubva pakarohwa nzvimbo iyi nedutu mupengo idai. Vanhu vochema-chema kuchipinge kuti havasi kuwana chikafu kunyangwe masangano anobatsira nehurumende achiti chikafu chiri mumatura. Zvikoro zvinovharwa kumanikaland nenyaya yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai. Veritas yoendesa ZBC, Herald nedzimwe nepfenyuro dzehurumende kumatare nenyaya yekusapa mapato ose mukana munguva dzesarudzo. Makundano e2019 Kasolaga Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Svondo rino FC Platinum ichitarisirwa kutora mukombe uyu zvakare pachapera mitambo. Muchirongwa chelivetalk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumanikaland vamwe vachichema-chema kuti havasi kuwana chikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yevoa Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.